Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 24/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tani makore anokwana kuita 18 tiripo, takambofamba tofunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara, tichifambira kuLens, tichifambira kumaofisi pana TA, tasvika maofisi kwamurombedzi vakatidhindira listi ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisira izvinhu zvenyu.
Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu papurazi remapinga kumashonaland west.
Nyaya iri kunoita nyaya yeforeign currency, saka chiripo ndechekuti RBZ ndoinofanira kupa City of Harare foreign currency. Saka ndo zviri maringe netsamba iyi. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunza vape City of Harare mari yekuti vatenge machemicals ekutita mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhuna wereserve bank of Zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu mumapurazi avagere zvichitevera kupa kwayakaita magwaro ekubvisa mhuri dzinodarika zana papurazi remapinga kumashonaland west. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dziri kunzi dzibve papurazi iri dzinoti dzakatanga kugara papurazi iri muna 2000 dzikazopiwa matsamba ekuti dzigare panzvimbo iyi uye munhu wega aizoganhurirwa nzvimbo yake kana zvinhu zvagadzikana. Asi vanhu ava vanoti vave kushamisika nekupiwa matsamba ekuti vabve pavagere vachiti hapana mumwe musha wavanoziva kunze kwepapurazi apa. VaDixon Chikomo vanoti vave nemakore gumi nemasere uye vakavimbiswa kuti vachagariswa zviri pamutemo papurazi apa.
Ngatiri papurazi apa tane makore anokwana kuita 18 tiripo, takambofamba tofunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara, tichifambira kuLens, tichifambira kumaofisi pana TA, tasvika maofisi kwamurombedzi vakatidhindira listi ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisira izvinhu zvenyu. That was musi wa10 December 2003 pakastempwa bepa redu. Saka taitarisira kuti kubva ipapo kusvikawo kuma2005 taitarisira kuti zvinofanira kunge tapegerwa. Saka takagara kubva ipapo pane chakaitika.
Vachikomo vanoti vanhu vari kumanikidzwa kusaina nekutya sezvo panenge paine mapurisa anenge akapakatira pfuti.
Then poita vanenge vaine mapurisa anenge vachifamba navo vamwe vatori amti, zvekutoti vanhu vari kusaina mapepa aya zvichiita kunge kutomanikidzwa. Nekuti kana wabatirwa pfuti munhu ari mumusha pfuti haaizivi pfuti kuti ingafamba ingoita zvekuchisidzirwa naye vanhu, inototarisirwa kuti ndiye kupfuura vanhu kapfuti. Saka vanhu vari kutya vari kusaina mapepazi mukutya.
Mumwe mugari wepapurazi apa vamichael Nyakunua vanoti vakamanikidzwa kusaina tsamba yekuti vabve papurazi.
Ukunzaka nepfuti yange iripo paya nemapurisa aya ndakaona kuti panapa yahondwe kwakutonzi buda uyende.
Vanyakunua vanoti havana kwekuenda sezvo vakaberekwa papurazi remapinga.
Ingangosvikirwa chinzi panapa tiriwo minister of friends tauya mangwana mapurisa, for mapurisa angari kuma 13 angari ipapo. Ndobva nditi tsamba tikati Samba muto pande yanzi 90 days kuti muende kwa mukabva ndikati manje ndakaberekirwa panapa ndienda kupi kwandikapfu kozi ndakaberekwa chi panapa saka ndimechatsvaka kumunenda ndikati manje nani ndakandirenda ndakaberekwa mapfanzi saine tsamba iyi ina baraza ndifunga kuti pose napana kwandirenda ndakaberekirwa ipapo
vamishek tom vanoti mwana wavo ndiye akamanikidzwa kutora tsamba yekuti vabve papurazi
vakasvika kuona mwana ndokubva vamubvunza zita rangu ndokubva ataura zita rangu ndokubva vangonyora ndobva vamusiyira mwana wangu chipepa chavo cheviction ndakasvika kuchitora unongoverenga ndobva tangoti vanhu vanenge vatoo siriasi nekuda kuti dzinga panzvimbo pedu patigere
Mumwe mugari, amai Irene Chabata, vanoti vave nemakore gumi nematanhatu vari papurazi apa, nekudaro havana kwekuenda. Mukuru webazi rezveminda kwazvimba, vaGordon Kimbini, vanoti hurumende ndiyo iri kubvisa vanhu munzvimbo dzehurumende, vachiti hurumende yakazivisa nezvedanho iri mwedzi mishoma yapera. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaClemens Mabwazara vanoti mapurisa akakumbirwa nebazi rezveminda kuti vavachengetedze apo vanenge vachipa magwaro ekubvisa vanhu sezvo nguva dzakawanda pachiita mhirizhonga zviri kuitika kuMashonaland West zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika Masondo mashoma apfuura dzimwe mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakadzingwa kuChemagora, Sikabela, Bheba nesibusiso kugokwe mudunhu reMidlands. Izvi zviri kuitikawo kuChegutu kumazowe mudunhu reMashonaland Central pamwe nekuTrengo kumasvingo uku mhuri dzinodarika chiuru dzakapiwa magwaro ekuti dzibve mumapurazi adziri kugara. Pavakadomwa segurukota rezveminda vaperenshiri vakazivisa kuti vanhu vose vari mumapurazi avagere zvisiri pamuchemo vachabviswa vodzokera kwavakabva vanhu avakabvuta mapurazi vachena muna 2000 apo vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vakati vose vainge vari mumapurazi aya vagare pasina anovabvisa asi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakatorera vamugabe chigaro muna mbudzi 27 vari kukoka varimi vachena vanoda kudzoka kuzorima mumapurazi aya kuti vazivise hurumende yavo studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano revarimi revachena recommercial farmers union kuti varimi vangani vadzoka vachipiwa minda yekurima nehurumende yavamunangagwa asi vanoziva zviri kuitika vanoti urongwa hwekudzosera vachena mapurazi huri kuitika panguva iyo hurumende iri kuedza kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo nechisimba pasi pehurumende yava mugabe ndakamirira studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa
sangano rinorwira kuti vanhu vakwaniswe mvura sekodzero yavo recommunity water alliance Nezuro rakanyora tsamba kuna governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudla, richivakumbirudzira kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Izvi zvinouya apo kanzuro yeHarare, iyo inowana mari yekutenga mushonga kubva kuReserve Bank of Zimbabwe, iri kutadza kuwaniswa vanhu mvura, zvopa kuti pachirwe kuti vanhu vangangogona kubata zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Pazuva, kanzuro yeHarare iri kupa vanhu mamega rita zana asi pachidiwa mazana manomwe. Gore rapera sangano iri rakamboisa chikumbiro chakadai kuRBZ, kanzuro yeHarare ikakwanisa kupiwa mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vaTimothy Chitambure.
Chikonzero chiripo ndechekuti tatarisa kunetsa kuri kuita mvura muHarare. Takataura nameya veHarare kuti vagari vemuHarare mvura yavari kuwana 1 haina utano 2 haina uwandu hwakakwana. Utakaona kuti chikuwana mvura inoita 100 megaliters per day instead of daily demand about 800. Meya vakazotaura kuti ivo nyaya iri kunoita nyaya yeforeign currency. Saka chiripo ndechekuti RBZ inofanira kupa City of Harare foreign currency yoyo. Saka ndo zviri maringe netsamba iyi. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunja vape City of Harare mari yekuti vatenge ma chemicals ekutita mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Ndedzipi nzvimbo semaonero amuri kuita dziri kunyanya kuwirwa neiro dambudziko rekushaikwa kwemvura?
MuHarare hakuna nzvimbo yapari zvino mazuva apfuura aya muongoro yatakaita yatingati iri kuwana mvura zvakanaka. Kune nzvimbo dzagara hadzo hadzi dzangasingawane mvura dzakaita sana Mabvuku nana Tafara. Asi yezvinezvi zvaakuenderana kunana Glenview kunana Kuwadzana, nzvimbo dzese dzemhara hatichaona mvura. Nekuti makatarisa kana vachitaura kuti 100 megaliters zvazvinoreva zvekuti pakutaura kwavanoita vanoti imwe yacho about 50-60% inonzi macommercial losses, jira chinorasika mukubva kwainogadzirwa kuenda kuvanhu. Saka kana yakadaro zvinoreva kuti hakuna mvura iri kuwanikwa nevanhu vemuHarare. Saka Harare yose pari zvino haina mvura.
Tichitarisawo nyaya yekutika iyo RBZ iri kuti ine zvikwereti zvakati wandei nekudaro haikwanise kuti iwane mari iyoyi, pangagadziriswa sei?
Chiripo nguva blessing ndechekuti mvura ikodzero yemunhu sezvakaitwa mubumburi remutemo. Uyezve hurumende pachezvayo inotaura kuti inofanira kuremekedza nekuchengetedza kodzero idzodzo. Saka sekuona kwedu kana zvichinge zvadaro pamari shoma inenge iripo, zvinhu zvakaita sekodzero yemvura ndozvinenge zvakufanira kuita zvaamapriorities. Saka isiri kuti mari kana itoripo pairino kushanda zvimwe, ngaichienda kekutanga mvura iite priority number one.
Mati mawana mhinduro here kubva kuna vamangu jika kusvika pari zvino?
Tsamba yedu yaenda masikati ano palunch. Saka takatongomirirawo mhinduro yavo. Hatizivi vachapindura netsamba here kana vachafona kana vachasenda pai, asi isusu tangoendesa. Takangomirirawo kuti kana pasina kuwana mhinduro, takasawana mhinduro inotigutsa, tiendangodzokerawo kuvagari vari vatinomiririra kuti tidii zvinhu zvadai, tofa here nekorera sekuzvatakaita muna 2008 kana kuti gore rapfuura iri, vanhu vofa here nekorera kana kuti vofa here netyphoid. Tiendaa kuchidzokera kuvagari vatinomiririra kuti tinzwe kuti danho richatora nderipi.
VaTimothy Chitambure vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reDaily News mune nyaya yokuyambirwa kuri kuitwa mukuru wehurumende mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti zvinhu zvikaramba zvakadari munyika zvingangokonzera kusagadzikana sezviri kuonekwa kunyika dzakaita seAlgeria neSudan. MuDaily News mekare mune nyaya inoti bumbiro remitemo reZANU-PF riri kuvandudzwa kuti mutungamiriri webato iri awedzerwe masimba. Mupepanhau reChronicle mune nyaya pamusoro petsaona yakaitika nezuro manheru padyo neEntumbane Shopping Center kuBulawayo, vanhu vanoita gumi nevasere vakaendeswa kuzvipatara. MuNewsday mune nyaya yokushaya rubatsiro rwemari kubva kumasangano nehurumende dzekunze kwenyika kwakaitwa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube. MuHerald mune nyaya pamusoro pechirwere chemalaria icho chiri kunzi chabata vanhu vakawanda gore rino zvichienzaniswa nenguva imwe cheteyo gore rapera. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Masikara sei mukoma jonga tanonoka wande nevatereri vese veStudio 7. Ndinokukwazisai mese muzita raJesu. Ichiti zviri kudiko kwamuri ikoko. Ndinotenda nekuti panhau dzechokwadi. Nhasi ndinoda kutaurawo ndakanangana na vamutodi mashoko ava vanotaura asi kubatanidza vana veZimbabwe ndeyekuputsa nekupa nyonga nyonga mukati mevana veZimbabwe. Number 2, ndongotenda zvangu kuna President Chamisa avo vagona kubatanidza mhuri yeMDC ndichiti pamberi nekubatana vana veMDC chisa mbama chisa ndinotenda.
Kazuwa ikazuwa mwuri ya Zimbabwe newe Studio 7 mwakadike kwa Washington DC kwa mwuri kwa wanatanonoka wandene wa mwe wese. Ini ndini zimunya ulusa na kutawara. Ndoda kupindu rango zonga kutawara na wamponda hapo. Na wawa isi kuti wanawaruda kukwiza maa price. Kati zokere kumashire zushoma panguwa yanga ichitenga US dollar mzimbabwe US dollar remanded. Ma price ayo kuira kuira ele. Ma price anga singa kuiri. Anga singa ziki. Why? Because Marie iri strong. Iye reti yayo. I don't know. I kuiri. And it. Sa shahini itane sukuti. Ma price ayo anongora mpari pashi. Aripari raidu. Aripari stay. But iri bondi ready iri manji. Raka dakwa because. Radona zwakanyanyi sisa. So kudona kwa raita kwa ma price anudin. Ano shooter because wana. Ma business. Varukweza kumaintaina. Ma price aone US dollar and it.
Magadiva watunga mirewe Studio 7 mese kwa muri kuko atinga taure mastenyaka wandisa. Nyaya ya tangu wano urumende yuku manisa vanu varimu mafams umwe. Nyaya ombe nukuti wani iwa uwa gara wakasiwa ni warungu ipapo asinasunu muzwara naso wanu watinga wave wanu ende pi wadi kuwa pimirao kuwa pao 3 hectares pamunu o 2 hectares wazi wani wani rasho watu waka wanda ini shukunzi wanganzi kwa 20,000 apana famura ikitagura wanu wanupura 1,000 famura ingira yu wanu waishanda hapo wanu wari maybe 500-300 pa famu. Saka wakanzi marupo 3 hectares. I think ivanhu vavano kwanisa kurarama pane kuti nhaso vati bvai vanoenda kupi asi kana kuti toziva hedu kuti ZANPF ine hunhu ihwohwo kuti mumafarms imo inonyepa kuti farm iri ibvai apa mangwana uchanzwa kuti patorwa nemukuru wekumasoja watorwa nanhingi ukwanhingi wauza kuti uko asi maiti varungu ndovada kudzoka apa zviri kumbofamba sei. Saka ipapa panyaya vatanga ihombe kana vachida izvozvo ngatange vachibvisa vanhu ngavatange vabvisa kumba kwa president wacho wobva president vadzokere kuofisi yosiya zvefarming toziva kuti vanhu eso mafarms vaakubva toziva kuti zvinhu zvajeya zvaazvijekerere kwete kuti munoti vanhu makaona varipo mafarms imomo makasiyiwa vagara more than 50 years moti ibvapo anoenda kupi.
Maswera se Studio 7 standi noitwa George Matanda. Ini ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa neZANPF zvekutorera vanhu minda yavo zvekubvisa vanhu pavakagara vachingonzi vanhu ngavangobva vasina kwavanoenda varegere vanoregerei kuti vachibvisa vanhu vanenge vakavapa pamwe pekugara dhani kungoti vangoti ibva ipapo zviri zvisina kana order hazvizvo zvavakavhoterwa nevanhu izvi vanozviitireiko kudaro vamunangagwa havanyariwo here havatyiwo here kuti zvokwadi zvokwadivo vane pekugara vamwe vanhu vavakavavhotera mumapurazi umu vachivaitira utsinye hwakadaiwo so. Zviri kundibata viduwe, zviri kundirwadza. Ndiri pano pamasvingo apa, ndiri pano zvangu pamasvingo apa. Batai munyasha.
Vakadini zvenyu vashamarari veStudio 7. Ndinodziwo mate, ndiri zvangu paCape Town apa. Tinonzwa nhamo iriko kumusha kwedu, kushuwa nhamo iriko yakakura tinoiwa. Ndatiregai ndipindure murume uyo ari kutaura nezvekukwira kwezvunhu achiti kwai zvinhu zviri kukwira. Vanhu veZANPF vanoti kuti vane problem yekuti vanoona savaonesesi, vanonzwa savanzwisisi. Pakataurwa naChamisa kuti sei diesel richidarika muZimbabwe richienda kunotengeswa Tanzania rakachipa kudarika riri kubva paSouth Africa richiya muZimbabwe, vanga vasingazvioni here kuti zvinhu izvozvo zviri kudhura? Nhasi voona izvo zvichingwa chavari kuona chavakudhura icho ndochoona kuti kwai vanhu vaakukwidza mapuraisi. Aiwa, havasi kunyatsoona, ngavanyatsokufungisisa. Ndo hoti na wawa wazwe wa ruma puraza wa ruku chema kutanzi taku bisiwa. Waza kanga mazo cha zurone wope. Kwa sababu kanga uzi wa wani kutu sama enda kuma puraza. Musa ni waka zimba ziripeme nendi. Waka yuwe zimba ziritema rizu kuti ati siyu kuti ramangu anaricha omira si. Uye nga wali kuchema na kutu taka karata sutera tikado oza hili imu. Kuru wakuzi kwenyu kana chamisa kwa wena zuri nani sanu kie kuwesi. Tatenda angu na yao.
Dino kumbiro kuti mungu huu. Tauro wenye ya ndoda kuhenza kutawara panapa, please ndapota fangu. Nanganda ane kuma Korea nige 4 or 5 sina kuya kuno kuzambia. Ndawea kuno kuzambia, ndawana shukuno shuka. Siana chaezo nezu nikutuwa kumikatibu Zimbabwe. Ma roadsi, ma industry alikuwa kwa. Ayo wanda kutuwa kuruwa kuruwa kuru Zimbabwe. Kwa nombo huya ili kuno kuna na Zambia. Ndawawe panapa Zambia, kwete kuenda kure kure kweso kwa wari kuenda wachikula ndegi wachitase. Kawe pano pa duze duze patiri panako. Waone zvirikuitika kuno kuZambia. Zvakanaka marodzi acho ngatoti wa South Africa. Unoshaya kuti chiri kunyanyonetsa nyika yedu chaicho chaicho chii. Ndatenda hangu ndinonzi Makati.
Inini ndinonzi Pardon Chivasa. Ndiri mugari wemuchifu. Nyaya yandinoona iri pakati pavatungamiri venyika ino kana nevebato rinopikisa zvavo. Vangangu sundana. Asi dai vakaiona, vachamisa dai vakaona. Utongi wavatsvangirai, havana kuramba vakaoma mune sezvavakaita nokuti tose takatovhotawo tikadyiwa. Saka tose tiri kungochema pamwe chete, asi vakaramba vachingoti haivhiwi, vane vachiuraya isu vatsigiri vavo. Saka ndinoti vachamisa dai vadzorawo mwoyo wavo ipapo nokuti matamburiro atakuita ano. Zvakutoda iwo kuti vapindire.
Kazvai Studio 7. Ndoda kutenda nezuva rakanaka aretenge tinaro nhasi. Ndoda kukwazisa vese vateereri veStudio 7. But nhasi ndoda kungotaura hangu ndakanangana nemashoko akataurwa navamutodi kuti izvoni kukura hondo yaivawo. Ndoda kungonzwisiswa hangu kuti hondo yacho yakadeclarewa rini.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe zvedutu mupengo kana kuti cyclone rinonzi riri kuungana muIndian Ocean zvekuti rinogona kusvika munyika dzeComoros, Mozambique neTanzania svondo rino. Dutu mupengo iro rinonzi Tropical Cyclone Kenneth rinonzi nezuro manheru range riri mazana maviri emakilomita kumaodzanyemba kweMadagascar rakatarisa kuComoros. Bazi rezvokudzivirirwa kweAmerica rinoti Cyclone Kenneth iri kumhanya makiromita makumi mapfumbamwe paawa asi pamwe ichiita makiromita zana nemakumi maviri paawa. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zana rezviuru vakamanikidzwa kubva munzvimbo dzavanogara muBurkina Faso pamusoro pekurwisana. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kubata vadzidzisi nevana vezvikoro avo vasati vachakwanisa kudzidza kana kudzidziswa. United Nations inoti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso vakonzera kuti vana vezvikoro vanoita zviuru zana nemakumi mashanu pamwe chete nevadzidzisi vanoita zviuru zvishanu vasaenda kuzvikoro. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvishora zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Guta reLos Angeles mudunhu reCalifornia razivisa kuti chirwere chegwirikwiti kana kuti measles chaonekwa mune dzimwe nzvimbo muguta iri. Vanoona nezvekudzivirira kwezvirwere veCenter for Disease Control vanoti kusvika musi wa19 kubvumbi gore rino muAmerica mave nevanhu vane gwirikwiti vanoita 600 ane makumi maviri nevatanhatu mumatunhu makumi maviri nemaviri emunyika iyi. Muna 2000 America yakataura kuti chirwere ichi chakange chapedzwa zvachose munyika iyi, asi zvino chave kubuda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika iyoyi.
Munhu anoita seaita kunga aneka flu, asi chinonyanya kutaridza measles kamhezi kanoonekera pamiri wemunhu kanenge kakati tsvete nemiri.
Chinotapurirwanawo here chirwere ichi?
Chirwere chegwirikwiti chinodauriranwa. Chinenge chichida kuitwa kuti vanhu vapiwe immunization, mavaccinations ariko ariko chaizvano anodzivirira vanhu kuti vasaite chirwere ichochi.
Kana munhu ane gwirikwiti mamisles akasarapiwa nokukurumidza, chii chinoitika apa?
Kana munhu akasarapiwa nekukurumidza, chirwere ichi chinoita macomplications anogona kukuvadza nzeve, chinogona kuita pneumonia, zvakare kuti utachiwana hwacho hunopinda mupfungwa. Zvinokwanisa kukonzeresa kutoti munhu afemu. Havana vamwe unfortunately vanogona kufa nemacomplications echirikwiti.
Chinotapuriranwa sei?
Gwirikwiti rinoita sezvatinoita nechikosoro neflu. Ukagara mumba mune munhu ari kukosora negwirikwiti, ari kukosora kana kuhesura mumhepo ari padhuze newe, anogona munogona kutatapurirana chirwere chacho.
Munhu pachake chii chaangaita kuti azvidzivirire?
Kana munhu achinga akapiwa vaccination, majekiseni anobayiwa vana vadiki kutangira kuma9 months, kana munhu akabayiwa majekiseni ekuvaccinatewa gwirikwiti, anenge akamiri wake unenge wakagadzira kudhara kuti udziviririke. Saka ndo chinhu chikuru chinokwanisa kutidzivirira kuti tisatatapurirwa.
Muzvare Opachi weshe vanodzidzisa vana mukoti paShade Grove Hospital muMaryland muno muAmerica vachitaura neStudio 7.
Zvatinoita tiri kwedu kana tatanga kutamba, uruva rofunguka atigaye kuti panani. Zvatinoita kana tiri kwedu kana tatanga kutamba, uruva rofunguka atigaye kuti panani. Tamba tikuratidze zvatinoita kana tiri kwedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu pamapurazi remapinga kumashelaland west. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhina wereserve bank of zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mishonga yekuchenesa mvura. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.